Havazininda zvina hazvina kumira zvakanaka. Madhirama ataona kuhiroseka uko anhasi anorakidza kuti zvinhu kumberi uko hazvina kumira mushe. Makaona vanhu vaakubudirana pachena zvakadaro kuti vari kurutivi vari kuimbira purezidendi Mnangagwa, vari kurutivi vari kuimbira General Chivenga. MuZANU PF hatina kumbozviona zvakadaro kana nguva yaMugabe chaiyo, kuti vanhu vanonyatsobuda pachena kuti isi tiri kudiviri, especially vanobuda pachena vachiti purezidendi aripo pachigaro nguva iyoyo, hatichamudi, tiri kuda vhaisi wake.
Zvinorevei zvevaambofana vamunangagwa hanzi vataura iwani nyaya yekubatana nerunyararo?
Zviri kurakidza kuti zvivindi zvaakurakidzwa nedivi iroro riri kuda vaGeneral Chivengwa riri kutorakidza kuti raane zvivindi, pane parakatsika, pane zvariri kuziva ende harichatya, raakutoziva kuti aiwa pane zviri kuitika.
Ngatimbodzokai paVision 2030 apa, yakajeka here kuvanhu nyaya iyi?
Nyaya yeVision 2030 taakutoziva isu kuti hainei nekusumudza upfumi hwenyika. Ivision yakatoiswa gore raakaiswa iyo, vanhu vatoi nepfungwa idzodzo mumusoro yavo yekuti zvinotoreva kuti vamunangagwa vanenge vari pachigaro kusvika 2030. Ndozvazvaingoreva, ndokuti takabhoti sezvo mavision mamwe achiitawo kana 50 years 30 years, asi mutungamiri anenge achizviziva ake kuti aiwaka hazvirevi kana vision iri yenyika, ini pachangu mutungamiri ndini ndinofanira kuiona kuti yabudirira. Ndinoi ndoo pandinosvika ndobva, umwe mutungamiri wopinda oenderera mberi kusvika vision iyoyo yazadziswa. Umwe anogona kutoti vision 2060 chakuti, asi tichiziva kuti hatisi kuti iwewe wazvitanga wacho ndiwo uchapedzisa rwendo, uchapirawo umwe kuti aenderere mberi nerwendo apedzise.
Zvinonzi wani zvine kuvandudzwa kweupenyu nebudiriro kwevana veZimbabwe?
Vanga vachitoti vision 2030 iri kutoreva kuti vamunangagwa vanenge vari pachigaro. Zvanga zvisinei nezvekuti apa middle income economy, zvanga zvisinei zvekuti vanhu vagare zvakanaka, infrastructure development dzavari kutaura raidzozvo nezvimwe zvidevelopment zvavari kutaura, industrialization, kwete, hazvinei nazvo. Chavari kurevera apa ndechekuti ivo varenge vari pachigaro, ndo vision yacho iyoyo.